United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 ndira 2024 makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Transparency International Zimbabwe yokurudzira hurumende kuti ipe mazino Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti nyika isarambe ichinzi ine uori hwakanyanya. Mapurisa oshorwa nedanho rekuti vacharamba vachipfuura nekuuraya mbavha dzinenge dzarura munyika. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano rinorwisa uori reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari kukurudzira hurumende kuti isimbaranze makomishen akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti ikwanise kurwisa uori hwatandavara munyika. Nezuro Transparency International yakabudisa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ichingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Zimbabwe iri pachidanho chazana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Inonzi ine zvibodzwa makumi maviri nemana kubva muzana kana kuti 24 out of 100. Uye muna 2022 yange ine zvibodzwa makumi maviri nematatu iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye mabhizimisi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachikumbu.
Isu seTransparency International Zimbabwe nemashandira atinoita munyika muno tinoona kuti uori huchiri hwakanyanya kutekeshera kunyanya mumapazi ehurumende. Zvinoita izvo kuti mari dzinenge dzakatarisirwa kuti dzinge dzichishanda zvinopundutsa nyika kusanganisira nhau dzezvipatara dzekuenda kwevanhu kuzvikoro nezvimwewo zvavanofanira kuita kunyanya kumakanzuru nemuzvese zvinoitwa nemapazi ehurumende kumapazi ekumusoro. Tinoona kuti hazvisi kufambiswa zvakanaka maererano nezvatinotarisira. Saka zvakadaro inhau inoramba ichidzorera kumashure nhau dzeori idzodzi uye kuti dzinokwanisa kugadziriswa sei munyika.
Zvimwe zvamakaongorora ndezvipi vachikumbu?
Isu seTransparency International zvakare tinoongororawo kuti nyika iri kuisa sei nyaya dzeori kumberi.
Vachikumbu, chii chamakaona pamusoro peZimbabwe maererano nenyaya yokuiswa mberi kurwiswa kweuori?
Tinotarisa tichiona kuti Zimbabwe panyaya idzodzo yakasimbira pakutaura asi tisingaone zvakanyanya zvinopunduka mumafambisirwo enyaya. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kufamba kwenyaya dzeuori kwatinoti kumakotsi kana kuti kumatarenzi mhosva. Tinoona kuti hadzisi kufamba sematarisiro atinoita. Saka zvakadaro pfungwa dzechirongwa chataparira muzuva ranhasi changa chichitarisa kuti uori mukutongwa kwedzimhosva nevanoongorora dzimhosva chinhu chatekeshera kwete muZimbabwe chete asi munyika dzese izvo zvinoita kuti mapazi anoita zvekutongwa kwedzimhosva asave akazvimirira oga asi kuti kune vamwe vanenge vaine masimba kana kuti vanenge vaine ukama nevanoita zvematongerwo enyika vanokwanisa kuti nyaya dzavo hadzitongwe zvakanaka vazhinji vacho vanenge vaine mhosva vanowanikwa vachinzi havana asi avo vanotarisirwawo kuti vanenge vasina mhosva dzakanyanya vari kuonekwawo zvakare vachitongerwa mitongo yakaomarara mumajeri nekuti havana vavanoziva
chingaitwa chii kuti uori hudzikiswe munyika
chiuori hudzike munyika tinoda kuti hurumende iratidze kuisa dambudziko irori pamberi uye ichiona kuti zvose zvinodiwa kuti uori hudzike zvinge zvichiitika semunyika muno tinoona kuti pane mutemo wekuti vanenge vamhanara uori kana vanenge vachikwanisa kuuya vachipfufura nyaya dzeuori vachengetedzewe tinoona kuti mutemo iwoyo tava nemakore maviri wataurwa nezvawo asi tinoona kuti mutemo iwoyo hausati wavapo zvinova izvo zvinoratidza kuti chidiso chehurumende kuti mutemo uyu uvepo chinogona kunge chisiri pamberi sezvatinotarisira
mukuru wesangano rinorwisa uori reTransparency International muZimbabwe vatafadzwa chikumbu vange vari parunhare muHarare Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Rights riri kushora zvikuru mashoko emapurisa ekuti vachaenderera mberi nechirongwa chekupfuura nechinangwa chekuita kuuraya mbavha dzinenge dzarura mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vanoti kuita izvi kutyora bumbiro remutemo ngatinzwei hurukuro yataita navo
iri kunzi nemapurisa policy haisi policy imhosva shoot to kill haisi policy imhosva dambudziko nderekuti manguva vachiita tsika iyoyi yekutocha vanhu yekuuraya vanhu yatinoti muchirungu police brutality patinoongorora nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu tinoona kuti mapurisa edu ndivo vanotyora 70% kutyorwa kwekodzero dzevanhu kune chekuita nekushungurudzwa zvinoitwa kuburikidza nemapurisa vava nenguva yekufunga kuti munhu wese ari guilty until proven innocent ndoo mashandiro avanoita iwayo ayo anotyora bumbiro redu remutemo achityora iwo mutemo unotaura nezvemashandiro emapurisa uya uya unonzi Police Act uye achityora iya inonzi iyo International Convention Against Torture otyora zvekare mutemo wedu wemuno munyika uya unonzi Criminal Law and Codification Reform Act unototaura iwo pachena kuti hakuna munhu anofanira kunge achishungurudzwa nenzira iyoyo vanotyora kodzero dzevanhu
vabere ongororo yenyu inoratidza here zvikonzero zvinoita kuti mapurisa asvike pakuita izvi
kazhinji tinoona izvi zvichiitika dzimwe nguva kunenge kuri kutovharidzira nhau yeuori zvinozikanwa kazhinji kuti mbavha idzodzi dzimaarmed robbers aya vazhinji vavo vanenge vachiita basa rekubhadhara zvioko muhomwe kumapurisa ikokoko saka kana mapurisa puresha yazowanda manje yekuti batai vanhu ava nekuti vanenge vasisazodi umbohwo hunobva kuvanhu ava vanobva vazoita mhosva iyoyi yavari kuti polisi haisi polisi imhosva yavari kuti shoot to kill munhu wese ane kodzero yekuti kana achinge apomerwa mhosva ngaamiswe pamberi pedare atongwe zviri pachena ndoo zvinotaurwa nebumbiro redu remutemo izvo zvinoitwa nemapurisa zveshoot to kill haisi polisi hapana pazvakanyorwa imhosva it's a shoot to kill crime haisi polisi
mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vange vari parunhare muHarare Makakatanwa ekurwira utungamiri webato reguru rinopikisa Citizens Coalition for Change ari kuenderera mberi paine zvikwata zviviri zviri kuedza kutora chigaro chakasiiwa navaNelson Chamisa Svondorapera. Mutsvakurudzo dziri kuitwa neStudio 7 mapato ari kurwisana aya rimwe riri kudivi revari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengeso chavangu chinonzi chiri kutungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakaita musangano webato ravo Standing Committee nemuvhuro. Ukuo chimwe chikwata chakaita musangano unonzi Citizens National Assembly nezuro chikasunga kuti vaJameson Timba ndivo vasarudzwa kumbofanobatwa matomu pari zvino. Evans Zininga abata mumwe akapindawo mumusangano weCitizens National Assembly uye vakadzingwa mudare reparamende napachabangu vaAmos Shibaya.
Tagara pasi sebazi reCNA Citizens National Assembly rinova bazi guru in between Congress rebato redu RCCC. Nyaya hombe yatagarira pasi inyaya yekusiya bato kwakatowana president wevanhu, president wema citizens baba vaChamisa. Vanhu vangakavangana ipapo madelegates eCitizens National Assembly vawirirana kuti aiwa zvakaitwa nemukuru wedu zvokusiya bato nezvikonzero zvavakapa isu tinobvumirana nazvo nokuti ndozvokutaurwa nemunhu wese munyika kuti munyika muna utongo hujekerere, munyika munokumbunyikidzwa kwavanhu, vanhu vanovhota zvavavhota zviya zviya ndizvo zvinobuda, vanhu vanorobwa, vanhu vachisungwa, vanhu vachizvindikitwa. Vanhu vanenge vavhotera maMP nemakanzura zvaanenge achibvisa vanhu ivavo.
Saka zvisungo zvamabuda nazvo ndezvipi mumusangano uyu?
Taenda mberi tikati hai ngatichivai nevanhu vatotuma kuna president wedu vanonotaura navo kuti baba vedu madini maona dzimwe pfungwa zvakare maringe nepozisheni yamakadini yamakatora.
Akafanobata matomu pari zvino ndiani?
Setanos Administrative Committee inotungamirirwa nababa vaTimba ichange ichiona kuti mabasa akanangana neadministration bato redu ari kufamba sei, kuona zvakare nyaya dzo dziri kumatare dziri kufamba sei. Hatizopi bato reTCCC kuZANUPF. Isu hatizopi bato reTCCC kuvavengi vanorwisana nevanhu avo vandati munyika muwe nehurumende yejekerere. Zvakare semurongo womusangano machambions edu ose ndigani makurudzire kuti musangano yedu ngairambe ichitsviriridza tichigadzirira zvitsva izvo zvichauya napurezidend baba vaChamisa, tichigadzirira hurumende yejekerere, tichigadzirira kuti munyika muve neshanduko inogutsa vanhu veZimbabwe.
Vaive murongi wemisangano mubato reCCC vaChamisa vasati vasiya bato ravo vaAmos Shibaya vange vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vari kunzi vakafanobata chigaro chemutauriro webato reCCC neStanding Committee iri kudivi ravaNcube vaNcovizita Mlilo.
Musangano waifarira kuitwa neStanding Committee waifarira nhasi wakazoitwa nekuchimbidza ukaitwa neZuro Manheru. Pameeting iyoyo pane zvakabuda zvinosanganisira kuti Standing Committee yakapiwa report yezvanga zvaitika kubva pakapera mameeting 2 emusi wa24 nemusi wa28. Standing Committee yaupiwa mareports iwawo yakazoita maresolutions anosanganisa kuti nekuda kuri kufamba kuri kuita zvinhu, Standing Committee yakabvumira naiyo kuti ichitambira kuresigna kwakaita vaChamisa kuva mutungamiriri webato. Payazobvumiranazve zvakare kuti imwe meeting izoitika futi nechitatu kuchipedzisira zvakanga zvasara kuti zvitaurwe pameeting iyoyo. After meeting iyoyo yamangwana tichazoita press conference yekuti tichitaura zvese zvakanga zviri kutaurirwana muStanding Committee yemusi wa24 neemusi
wa28. Kwemusangano uyu ndo pachazoziviswa veruzhinji kuti achafanobata matomu ndiani kuenda mberi.
Ndingataura ndichiti Standing Committee iyi ine zvinhu zvakawanda chaizvo zvayanga iri kukonsida nekutaura nezvazvo. Ndosaka muri kuona kuti paita mameeting kana matatu chaiwo munguva iri padhuze napadhuze. So pachine list yezvinhu zvakawanda zvinofanira kuti zvitaurirane. So aninga kwansi kuti ndipindure mbunzo wenyu ne nzira yamabvunza nayo kunze kwekuti nditaure kuti zvatinenge tataura standing committee zvichazotaurwa kuti zvabuda sei handizivi kuti agenda yacho ichaperera papi
mashoko amungasire vatsigiri vebato pari zvino kusvika vazoziya kuri kufamba kuchienda nezvinhu ndekuti kudii
ndekuti ngavarambe vakabatana vachiita izvo zvinoita kuti zita remusangano riendere mberi utungamiriri wemusangano standing committee iyo yakasarudzwa muna May ya 2019 kugweru kuenda kwakaita mutungamiri vachamisa kwakasiya gap and the gap iroro standing committee iri mupishire kuti rigadzirise kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kunzi vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reTCCC neStanding Committee yechimwe chikwata cheTCCC vangovizita mulilo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Komiti yebanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe inoona nezvemafambiro emari nekudzikamisa upfumi hwenyika yeRBZ Monetary Policy Committee yakasangana nemuvhuro muHarare ichizeya nzira dzekudzigamisa nadzo upfumi hwenyika kunyange hazvo komiti iyi isati yazivisa zvakabuda mumusangano uyu vamwe vanoruziva vanoti chikuru chakazeyewa kukwira kweinflation uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhorari kuAmerica mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata imwe nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya
ndinoti banga guru rehurumende nechisangamazano charo chemonetary policy committee yakagara bare nezuro vaonene zvenyaya vagadzirise nyaya ndinoimba zvakanyanya kuti zvisungo zvavakabuda nazvo zvichagona kune kugadzisamo
zvisungo zvipi zvakabudwa nazvo pamusangano wanezuro iwoyi wekomiti inoona nezvemitemo yemari
handisati ndava kugona kutaurirai zvisungo izvozvo nekuti tinozozvishambadza kuvanhu nekunge kapedza kuteteta zvichangobadzwa kuvanhu saka ndinoimba nenguva pfupi pfupi tinenge tashambadza zvisungo izvozvo asi ndinoimba kuti pazvinotanga kushanda zvisungo izvozvo tinogona kuita dzikamu dzikamu yatakamboita majuni paya kusangana nemiramba mberi yakadaro saka ndinoimba zvakanyanyisisa kuti zviri kuitika izvi zvava nenguva pfupi pfupi zviri kuitika izvi zvemiramba mberi mitengo nemari yemuno munyika zvaakuchinda nokudzikaniswa
asi vagwanyanya pane vamwe vari kuti Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete nebazi rezvemari vaiita zvakawanda kwazvo zvavari buda nazvo nzira dzekutsvaga kuti upfumi hwenyika hunge huchigadzikana asi hazvisi kushanda chii chiri kuita kuti zvese zvinonzi zviri kubudwa nazvo zvisaonekwe kuti zviri kushanda mumaziso everuzhinji
ndingateredzera mashoko ava mangudya gavhena ekuti hausi upfumi husina kudzikama aiwa upfumi hwakadzikama ndosaka pachiita matare iwaya andinotaura ekugara nguva nenguva kuti nyaya idzidzi dzigone kumbogadziriswa saka zvine nguva yazvinoda
nhengo yemonetary policy committee yeRBZ uye vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7
urombo kukuzisa iwa tereri kuti kutanga muswati kofu kukanzi tinenge titasa tifenyure chirongwa chedu chemangwa nani
asi chirongwa zvamuno farira zvakaita sechamuno taura zvamuno funga zvichange zvotepenyurwa maneru kutanga nenguva dza 7
panzvimbo yechirongwa chemangwa nani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita se Daybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu
musa kanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na 7 maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 maneru
tinotenda nerutsigiro rwenyu
yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Wakadi blessing, magadi kwa wande kulisiku Washington DC. Ndiri kwa zangu, ndiri kwa nakuwa pa Bangeti, kwa nakuwa pa Mashwest, ndiri ti. Kwa wande, ndiruda nimi niwe blessing, niwa mwoswa nita zirongwa zika Studio 7. Ndiruda ku indataura audience, ndiruda ku shorofoza urongwa wa mruda kuita wuku bana Studio 7. Ni mangwa nani na uzi mangwa nani za mama tijaiza kwa makora haka wanda. Ndiruda ku zi shorofoza, ndi chinyato, taura ndaka simba, njiti pasi ni sanupia. Njiti pasi ni sanupia, pambiri ni kutifengi la shirongwa jirongwa nani.
Makadi yenyu pa Studio 7 hapo inendera hapo kutovunza uyu mutsvangwa uyu anonzi mutsvangwa kuti pa mutsvangwa izvi dharai kuti nguva yose raitati pindire zvinoita pa opposition izvo zvinowadenwa nei wabaiwa nei chakubaya panhongonyaka wadenwa nei isu satitombova nebasa nesisi tikuzivise isu tikuda ya tiri kunyatsoda ndichamisa either achero wakaisa donki rakanzi chamisa tinorinda kwete iwewe imini vele kana chava munhu here chava mutongo swachitaura nezvati chava mwasi munhu vele chi izvo zvichitoparara chisisi chake tichatopera basa so chaora chinchenyichi nechenyu futi chezana hapana zvamunomuita chamisa ini tisungutevera chamisa ndiye watiri kungoda hapana chiri zvo mukaikesa tura ngombe yapo ise apo kana dhongo ise apo nyore kuti chamisa ndora tinongovhotera
iwewe tinokuvhotera kuti uri chii
Studio 7 makadia tinotenda nenhau dzamunotipa tinotenda zvikuru munotipa maupdate ose anoitika munyika ndida kungopa hangu yambiro kuna avo vachavangu vane zviti ndivo general secretary webato recc vachavanguka maifana kudzidza kubva kuna vangonzora kuti chii chakaitika kuna vangonzora isu chero chamisa chero pati yaanenge adoma chero kana akaiti chimuti tinoteera iyo ichi chatiri kuteera hatisi kuteera zita repati aiwa tiri kuteera munhu ane vision yekumberi yekuona uono hwekumberi kune zvamuri kuita zvekudyidzana nezanu pf zvaakwete hatibate tsvina dzakadaro
Studio 7 mpakamira sei apo wakomana vestudio 7 tinokwazisa mese natanoka hwande nevamwe vazhinji vari vapo kubata navo basa ko inini ndiri panhau iyi kuti wai vanhu vezanu pf vari kuramba ichishungurudza bato recc hazvina zvazvichabatsira zvokuti tingamirira kuti kuronga kwamwari ndokuchatinunura apa zvotoda kuti titozvinunura isu pachedu ndatenda hangu
nguva zhinji vamutsvanga tinokunzwai muchitaura kunyanya imi vamutsvangwa naicho chinonzi marapira icho muchiti hatinei nezvinoitika ku3c but nhasi ndii maakumhanya muchitaura mukunyanyorwadziwa nemwoyo kusiya kwaita chamisa inga asungwe kumu3tena tiri kuzviziva asi pairikorwa vanhu apa nachabangu maifara muchingoti hatinei nazvo zviri kuitika saka rambai musinei nazvo zviri kuitika aujazira yakaba mari apa mukati ndezvekunyeba ndezvechi asi tikutonyatsoziva kuti makaba mari muri bhizi kuluta vanhu vezanu pf mukuluta lithium mukuluta gold mukuluta everything tikukuzivai but nyaya yekuti mune mukana wekutonga mune mukana wekumbunyikidza kodzero dzedu tinotosya kutaura zvatinoda musafungidzira kuti tiri kufara nezvenyu narimwe ramazuva tichafara nekupembera nekuda kwekuti mimi munenge mabva pachigaro ipapo taakukuitai zvatinoda donzai mabhandi iwayi
mamukasei studio 7 anokwasai ndivaba vamoyo chiziso chenyu chasvika kuno kwagudo pasangwe kwamanje kachatimbwa pamazembe chibedza kamutapurwa kwana mvunduswa nachimene dendere mareya muteyo ndoyo maporoma kumaganga kwana mabundali kose kwa gudo ni kwa chatimbu kwa bii zunguza kunaini kamu kwa mani ose kose kose kupi nukudu mboko chukuti na uze studio 7 zima nguwa nani za wakupera kusina kusika musuwa tuko February kukazi zinenge za kuwani kwa na 7 kuoga oga maneru kusuya zesu ndevele na hafu 7 zokoro waje na 9 o'clock maneru hafu 9 zuya zindevele na 11 o'clock maneru hafu 11 zuya zindevele sakai washashika chizizo chenye kuno kuchisumba anje kwa checheche machona ndali shipinge mabega rawa tinote ndagatu wanuweze vachinzwa hizizo icho utachinzwa tuweti basari nyunga rambiri chenda mbenu kutizivisa tishunga tagu zwa watu msuwa tukofu alisha nzuizi na uze wangwana ani taaku nzwa VOA Africa edition ze shiru ungu ayo watinote ndacharamba tine mi katirambi shida studio 7 we chashika hizizo icho kwa namurega uko kwa chadura kose kose chashika hizizo uko kwa manje kana magona kose kwa nanduna kupina kupini maporo matinote enda
izo zange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera. Chombo tarisa zviri kuitika muAmerica. MuAmerica maita kusawirirana kukuru panyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yekuti pogadziriswa sei nyaya yevapoteri vari kubva kunyika dzemuLatin America kunyanya vachidarika nemuMexico. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats vari kunzi nevebato remaRepublicans havasi kunyatsotora matanho akasimba kugadzirisa dambudziko iri. Asi vaBiden vanoti vakagadzirira kuvhotera kuvhara bhodha racho kana dare reCongress rikatenderana. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Macie vanogara kuTexas uko kunopindwa nevapoteri vakawanda vachibva kuMexico.
Ungu tukuona pachita na urano dzoku budita inonzi immigration bill muAmerica. Pakati penaurano dzokuitika kwape maRepublicans nemaDemocrats vari kuti vanokwanisa kubuda nepachirungu chinonzi bipartisan bill irinoona kuti vashandudza mutemo yeimmigration muno muAmerica.
Vamasiye, chii chiri mubhiri iri chamungatiudza?
Zvimwe zviri kutaura munyaya iyi kana kuti mubhiri iyi inyaya yekuda kugadzirisa zviri kuitika kumabhodha ari muAmerica uku kuri kuonekwa kuchipinda vanhu vakawanda pazuva vachishandisa nzira isiriyo yokupinda muAmerica. Izvi zvinouya mumasure memastates akaita seTexas pari kushandudzawo mitemo yavo yemumastates imomomo yokuona kuti vasungo vanhu vari kupinda nemuma maboda ya kana kuti nzvimbo dzisiri pamutemo. And izvi zvinge zviri kupawo yatingati pressure ku hurumende yavaBiden kuti vashandidzowo mutemo wekuyeimmigration muno muAmerica. Ndosaka taona pachiita chimbi chimbi kuda kugadzirisa bhiri iri. Chimwe chiri kutaurwa mubhiri imi inyaya yeku pa yatingati executive mapowers ekulimita iyo yatingati institution yeasylum inoita kuti munhu kana angopinda muno muAmerica anokwanisa kuclaim asylum achizoonekwa achiendawo through yatingati macourts kana kuti due process. Saka uyu mutemo uri kutaura kuti panokwanisa kuita nguva yekuti president anokwanisa kulimita asylum kumabhodha kana pakaita vanhu vakawanda vanopfurikidza namba yavari kutarisirawo kuti ndo ichave iri yatingati maximum per month kana kuti pazuva.
Gweta vachishanda nesangano rinoira kodzero vanhu All Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danonoka Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.